Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chitatu gunyana 28-2016. Dare repa msoro soro re Constitutional Court nasi raramba kunzwa chikumbiro che mtungamiri webato re Zimbabwe People First Amai Joyce Mujuru chekuti urumende isa unze mabond notes vachiti zvino chikora kodzero dzavo. Imwe nengo yesangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa National Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS iri muchipatara muguta reHarare mushure mekupambwa uye kuitwa kafira mberi nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Tine hurukuro namuzvare Linda Musarira avo vakaburitswa mujeri rechikurubhi nezuro. Zimbabwe yogununguna nenyaya yenyika dziri kuda kuti irambidzwe kutengesa nyanga dzenzou dziri mudura rayo kumusangano weCITES uri kuitirwa muSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muchirongwa cheNational Election Reform Agenda apo tichange tiine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe First vaMaxwell Shumba vanogara muno muAmerica. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, chandisa I WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Munoti bata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like.